If you have issues with Zach, talk to Zach. But don't include Zach in the
conversation. No, we have got suspicions. There's nothing wrong with that.
Yeah, but we don't debate the Nganga issues here.
You can't accuse
my party without substantiation. This is not a forum for you to hear accusations against
me. Mr. Mangwana, with all due respect.
You can't have that freedom.
Mr. Mangwana, with all due respect.
No. Say your issue, but don't accuse them.
I'm not going to accuse you.
Musangano we multi-party liaison committee wataza kuendera mberi. Mushure mukunge mamapato arikupinda musarudzo. Atanga kutsoropodza ZANU PF nekuipomera mhosva yekupindira mumashandiro ezek. Mushure mekupopotedzana uku, mutevedzeri wemutauri weZANU PF vamunyaradzi po Mangwana nevamwe vavo vabva vabuda mumusangano uyu vachiti vange vari kutamisirwa nguva nevanhu vari kutya kundwa musarudzo. Bopoto iriramuka mushure mokunge vange vachitungamira musangano uyu. Komishina Guvani Moyo vaudza mapato apinda mumusangano wanhasi kuti ongororo yebepa rekuvhotesa yavakaita yakaratidza kuti kana munhu achinge avhota, X yake haifambi kuenda pachinzvimbo cheZANU PF sezvange zvichitaurwa nemamwe mapato.
So segweta ndangoona kuti takutotambisa nguva, ndoda kuti mai yangu nokambeina pati yangu iwin, nokuti Zeki atopa chitongo chai. So takungoita panapa takutachitamba vanana tichingoti wazodai hazvichabetseri, nokuti Zeki yatakapanyaya yakanoizeya yatipa chitongo chai. Nyangwe tikaswera zuva rese tichitaura neZeki hapana chava chachinja, nokuti ava uya havatumwa vari 3 kine ma commissioners 9. Saka vamwe vese havapa havangoudzi indai munovaudza zvakati. Saka ukapopota zuva rikavira hapachina chichachinja.
Vamangwana vati vazhinji vari kupopota havanzwisisi mashandiro ezek, uye vatiwo vari kupopota vacho vari kutadza kubudisa humbowo hwezvavari kutaura.
Ndakambovabvunza kuti nganga dzamakanotsvaka magodobori angaprova izvozvo dziri kupi mutiratidze, nokuti isu samagweta tinodeala neinonzi facts and evidence. Izvi zviri kutaurwa kuti X inofamba handina kumbozviona, asi vakanzi zvakare neZeki tiratidzei X yacho ichifamba. VeZeki vanoti vakaenda kunana mazvikokota eScience akavaratidza kuti X haifambi. Zvino tingaswera zuva rese maelections akusvika chinhambo chokunokambena tichinetsa neZeki nenyaya dzatadza kuonekwawo nenganga namascientists.
Asi sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vati Zeki inoita basa yakarerekera kubato riri kutonga reZANU PF, uye kunyange matano ayatora nhasi anotsigira bato reZANU PF. VaKomichi vatiwo maitiro eZeki ndiwo ari kupa kuti vanhu vakawanda vasafari nemafambisirwo aitwa musangano wanhasi.
Tanga kuti ballot paper havadi kuti vamapolitical parties ari test agogutsikana kuti sure harina zvarinoita. Kechipiri havadi zvakare kuti ballot paper rive rinoakambaniwa kubva kuno kufidelity kuenda kuma points. As we speak now, ballot paper ratosvika kuma points kunana goko ratovako kunana kosera vako, and havadi zvakare kuti vanhu vanenge agree vapuwe mukana wekuti testa even ikoko pariri ikoko havasi kuda. Saka zvose zvazvina kufadza isu mapolitical parties amwe ose tanga tiripo. Chavangoita sokubvuma ndechekuti position ballot booth yaichachinji zvavanga vataura yakita zvayanga yachiitwa makorosa apfuura.
VaKomichi vati zvisinei nezvaitika, MDC Alliance iri kutora matanho ose ainokwanisa kudzivirira chitsotsi chese chingave chiri kurongwa neZEC.
Hakuna polling station iko zvino muZimbabwe out of those 10,998 pasina vanhu veMDC Alliance vachanga vachiita basa iroro. As we speak now, kune vanhu vari kutogadzirira vari kutrainwa so that they get to know what to check musi wekuvhota, kubva vachidzidzisa vanhu vachiita sei zviri kutoitika as we speak now. Saka hakuna munyika yeZimbabwe kwatisina polling agent anengakamirira MDC Alliance.
Zvichakadai vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaDivine Mahambi Hove veBattle National Alliance of Patriotic and Democratic Republicans vabva vazivisa kuti vabuda musarudzo vachitsutsumwa pamusoro pemafambisirwo ari kuitwa basa neZEC. Musangano wanhasi wapindwa nevari kuongorora sarudzo vemuno nekunze kwenyika. Zimbabwe iri kuita sarudzo yemutungamiri wenyika dzeparamende nemakanzuro nemusi wemuvhuro unouya. Vakawanda vakatarisira zvichabuda pana vachamisa veMDC Alliance nava Emerson Munangagwa mutungamiriri weZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.